apana chachinja isu zvatakangoita takanoita application nemagweta kuti izvi ndo zvandiri kuchemera kuti zviitwe ndokubva ndamunyorawo zvichemo zvangu kuti vakuru ava vakakanganisa apa neapa pakuti vagadzikwe pachigaro havana kuelektwa nevanhu asi vakangotorwa kwavainge vari vakauya vakagadzikwa against zvido zvevamwe vanhu vakanga vari mupati ndamirira manje kuti vachiitawo response yavo iyo matare dzimhosva vachitiudza kuti zvandiri kutaura ndizvo here kana nezvomunyepa saka ndakazwa nemaloya kuti 10 days after that ndopatinochizokwanisa kuziva kuti nyaya yedu iri kufamba sei
tiri kunzwawo kuti imi pane vave kutyisidzirai kana kuti maakutyira upenyu hwenyu zvakamira sei
haa vanhu vanotyisidzira havashayike varipo vamwe vari kufona vamwe vari kusenda mameseji asi ndinongoona sekunge for now vanhu ivavo manyemwe chete ekudawo kufadza vakuru kuti mationa here tiri kukurwirai kune munhu ari kuda kukuvhiringai vanenge vachifunga kuti pamwe ndoda kuvavhiringidzai ende vazhinji vacho havazive kuti utemo unoshanda sei saka for now ndiri kungoremekedza kuti vakuru vacho havana zvavataura zvakaipa kunziwo kwe 102 vari kuovhazilana nekuti ndiri kuvimba kuti vada kuenda kunopindura kudare redzimosva
takanzwa vamwe vachitaura kuti imi hamusi nhengo yezano PF saka hamuna kodzero yekuti mutore matanha amakatora iwayo munoti
inini ndakajoina zano PF ndiri mwana mudiki ndiri form 3 nhoroondo yangu yemupati haidi kuti ndiuye ndiudzwe neumwe munhu kuti handisi munhu wezano PF nekuti zvandakaita ndinozviziva ende zvizhinji zvine evidence ndine mapepa ekubva nditange kuregista mamembership kazi yese zvinochengetwa kazviripo saka takamirira kuti iwo vachienda kudare redzimhosva vanotaura kuti munhu haasi memba yedu ndini tozotangira ipapo
kune vari kuti vamusengezi vari kuseenzeswa nevamwe mubato rezano PF G40 munoti
vanhu vanotaura zvakawanda wanda pakaitika chinhu ende munhu anotaura kuti divi rake akaona kuti divi rangu ini rinogona kunge raenda kunogona kuluza vanogona kupedza kutsvaga zvakawanda handina munhu andituma kuti ndiende kunoita application iyi mutemo uyu ndiri kutoziva constitution yepasi ndakaiverenga asi zvinoitika maopinioni yevanhu havasingarambidzwa vamwe vari kuti G40 vamwe vari kuti ndatumwa nevamwe vakuru vari kupoliti bureau vamwe vari kuti ndevechidiki vemuzano PF vagumbuka kutaura kwevanhu hakurambidzwa for now ngatimbonanganai nekuti vakapinzwa zviri pamutemo here kana kuti kwete kana vasina kupinzwa zviri pamutemo ngatichiitai musangano wedu wakanaka wekuchuza mumiririri wedu tomboera ipapo
muri kutaura imi kuti vamunangagwa kukwira kwavakasvika kuenda pakuve mutungamiri webato havana kunge vaine kodzero iyoyo muchiteera bumbiro remutemo webato asi tinoona kuti vamunangagwa vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato chii chinozoita kuti vatadze kusvika ipapo
musangano wakaitwa musi wa19 november 2019 ridza vamunangagwa kunovaisa pauprezidenti wakanga wakaita kunze kwemutemo nekuti wakanga une macentral committee member wakanga vadzingwa mubato ende hauna kunge wakashedzeari paadministration akanga aripo comrade chomo ende hauna kunge wakacheiwa naiva mugabe in the absence of amugabe vamupoko ndovaifanira kuya kuti vamunangagwa vakanga vadzingwa ende at that time iunderstand vakanga kunze kwenyika pavakanga vatiza munomo saka kuitwa kwavakaitwa pachigaro ipapo hakusi pamutemo its not constitutional pati yedu haitotendere maitirwa avakaitwa saka ndo zvatiungochemera kuti aiwa dare redzimhosva tidzorerei pamastructures aya tigonewo kuchuza mumiririri wedu kana aiva munangagwa vachuzwa vaitwa purezidendi tinotosaruta zvakanaka titi aiwa shefu maitwa pachigaro asi kana vachinge vadyiwawo vanofanira kuguma nekuti vanenge vasina kusarudzwa nevanhu nemajoriti yevanhu
tichitarisa pane mathreats amuri kuwana nevamwe vamuri kuti vari kutumira mameseji nezvakadaro mati maiendawo here kunomhangara kumapurisa semunhu ari kutyirwa upenyu hwake
iko zvino haa hapana